Takaita msangano wakanaka zvikuru na Reverend Jesse Jackson wanobva kuAmerica. Vazhinji vangaziva kuti Reverend Jesse Jackson munhu mutema airwira kodzero dzevanhu kuAmerica. Chinangwa changa chiri chekuti vemabhizimusi wedzimwe nyika vauye kuzotanga mabhizimusi avo muZimbabwe. Tinotsigana nazvo izvozvo nokuti chinangwa cheMDC ndechekuti munhu wese ava nemabasa. Saka takawirirana navo kuti vemabhizimusi ngavauye vazotanga mabhizimusi avo muZimbabwe, wana wedu wava nemabasa mumafektori nemaindastri akachagadzirwa. Asi takataura zvikuru nenyaya yekuti muZimbabwe munofanira kunge muine rusununguko rwakakwana, zvichiita kuti munhu anenge achida bato rake akwanise kufamba achikambinira bato rake murunyararo asingambunyikidzwi, asingatyisidzirwi. Takashora zvakare kuti Zimbabwe haifanira kumbova ine mhirizhonga yatinoona ichitangwa nevamwe. Tikataura zvakare nezvekuti vakuru vakuru vemasoja nemapurisa nemaCIO vanofanira kuremekedza kodzero dzevanhu, voregera vana veZimbabwe vachivhota murunyararo. Takataura nenyaya yevoter registration zvakare kuti vana veZimbabwe vanofanira kubvumirwa kuregista pasina kumbunyikidzwa.
Tichitarisawo irwo rwendo rwavo urwu, vaitauraivo nenyaya yekuti dai vemabhizimisi vekuAmerica vange vauyawo muZimbabwe. Zvino nemashoko anenge achitaurwa nevamwe vakuru vemapurisa akaita savachiuraya, zvinozofamba sei?
Ndo zvinoita kuti nyika isabudirira, nokuti vanhu ava vanotsigira ZANU-PF ava vane pamuromo pasingabviri. Vanenge vachingotaura zvinhu zvekungoomoka zvinoita kuti vemabhizimusi vatize. Chekutanga ndechekuti zvimitemo zviri kuiswa nana Kasukuwere chekuti kana munhu webhizinesi rake auya otorerwa bhizinesi iroro ronzi 51% yaye ZANU-PF, imwe yacho 49 ndiyo yake. Hakuna wemabhizinisi vane mari yavo vanouya kuzopa, vanozoya kuzovhura mabhizimusi. Ndochekutanga. Chechipiri ndechekuti vakuru vakuru vemauto nemapurisa vari kutaura mastatement anotyisidzira vanhu vemabhizinesi, mastatements okuti kana munhu akangotaura zvakati anosungwa. Tiri kutaura nyaya yesecurity sector reform yekuti mapurisa, masoja nemaCIO haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika. Saka izvozvo ndo zvatoda kuti wana Reverend C. Jackson watibatsire kuti zvinge zvichigadziriswa muZimbabwe muno, vanhu vavhote murusununguko nemurunyararo.
Vakatiwo kudii nezvamakavapira izvi?
Vajackson wakabvumirana nesu zvikuru, kunyanya-nyanya nyaya yekodzero dzevanhu.